vanhu vabuda zvinotyisa kuairport.
Tinonzwa kuti manga muchiratidzira, zvii zvamaa muchiratidzira nazvo?
Taratidzira zvinhu zviviri. Mufaro wakanyanya wekutambira purezidhendi wedu wenyika kudzoka kwavaita munyika mavo, ndo chekutanga. Chechipiri, taratiratidzira kusafara nehunhu hwemurume mukuru anonzi Didmus Mutasa netimu yavo yanamai Mujuru. Nehunhu hwake hwokutaura kuti inini ndiri sekretari waadministration, ZANUPF yacho ndini, handiti maona. So isusu sevana vemusangano wemuHarare province taratidzira maplakadzi anoratidza kuti Didmus Mutasa haasi ZANUPF. ZANUPF ndeyeruzhinji rwevanhu, it's the people's party. Kubuda kwaDidmus muparty, ZANUPF haina kufa. Kudyiwa kwaDidmus Mutasa kumaprimary elections central committee, ZANUPF haina kufa. So ndoo message yatada kuendesa kune munhu anonzi Mutasa kuti iye kana azifunga kuti ari bigger than the party ZANUPF, ngaaende anofoma party yake. Dzatiri kunzwa kuti vari kugara siku nesikati vachifunga kuti vanofunga kuronga party vachiti mai Mujuru vane vanhu. Vanhu ndeve ZANUPF.
Ivo vamugabe vati nemashoko enyuwa.
Baba vamugabe varatidza kushoropodza mashoko avamutasa ekufamba vachitaura vachinyora matsamba kuna vazuma. Vamugabe vakakatamadza kuti zvinhu zvepati yezanupf zvinonyorerwa vazuma. Vazuma ndeve ANC kwete pati yezanupf.
Zvii zvichaitika mumashure mushure mekuratidzira kwenyu ikoko?
Vamutasa vanga vasina kudzingwa mumusangano, vanga vadyiwa kumaelections, vanga vasell member. But neposition yavazotora iyi, isusu seyouth league taakukumbira politibiro inotungamirwa navamugabe kuti vamutasa nehunhu hwavo tanga tikumbira kuti vateere vamwe vavo Jabulani naRugare Gumbo. Ngavateere vamwe vavo vaviri vakaendawo.